zvokwadiwa tina masa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vombavha ndovavoti kwainyararai nekuti mbavha dzinozotiza mbavha kangadziripotere dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa ndoka mutemo wenyika ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane listi yenaming and shaming vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita zvose izvozvo zvakapira mudumbu hapana kana zita rakazotaurwa iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa ivo voti kwainyararai makambozirwavo kupi izvozvo
vachuma munoti nenyaya iri mudariro iyi
mukoma wangu wamapfume ndodaira kuti igweta rakatatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobatwa sei zvinofamba sei vachina mata pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoriromoka ichitaura mazita evanhu anga achitaura zvokuti isusu tinoziva ivhini vamapfume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekoraiizi kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa munhu echibahwa achisungwa kana ane mhosva mumadare uko echibva apiwa semesi yake zvakanaka saka zvakataurwa navachinamasi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right chiena kakuzake chiena kakumapurisa chiena kakunational prosecuting authority nehumbo wacho ndozvandachitaura nestatement yavachinamasa chete
vamafume munoti
zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvari zvichitaurwa navachinamasa kubakuba kana tikabibwa senyika kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here shara iri munyika hamusi kuiona kushayiwa raramo kuri munyika hamusi kumuona tofira musaga sehupfu tofira mumwena sembeva isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba iko zvino sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu vemdc kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba iko zvino ivheni wadyajena wezanupf ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 miriyoni yavakapuhwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi vari kuramba kuuya kwamuri kuti tinoripota iko zvino attorney general chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge riri zimbwa rinobata vane corruption rakataura raiwa tiri kutadza kubata corruption nekuti kumapurisa kune vari korapti kumakosi kune vari korapti kumaloya kune vari korapti kumapepa kune vari korapti kuzanu kune vari korapti kune huori kwese uko
vachuma muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kuna nazaki nekumapurisa vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho
kana tine uombo hwazvo vamapfume is a lawyer he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute chero uchida usingadi even uchiziva for sure kuti munhu uyu akaurayiwe kana kuti akaba uyu but kana usina umbowo hwacho chete munhu uya anobuda pacourt free kwoita kunge takuita catch and release but yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho saka tovabata sei then apa takutanga kushungurudzana manje and ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovingana chete kungoona munhu yao kuti abudirira sei isusu vanhu vatema tine sindrome iyoyo akabudirira ovanzire zvikwambo izvi akazivana sei izvozi titi anona tine majerasi naturali so tikuti let's address such things because munhu kana ane mari yake echitrezi yake mukamudaro anogonisira abuda outside the country like what Strive Mashua did Strive Mashua achegara mino ari kugara kuna maamerica South Africa uku because he was hounded out by some jealousy people vanga vachingabhinirwa kuti munhu mutema anobva muno muzimbabwe anogona kuita kambani inogona kukura kunge econet limited kaanditi ka saka ndozvanga chitaura pasemina kuti aa chisaite targeti chisakasvitamazva kuti umwe munhu kana ane mari yake ende ane runyararo hade zvepolitics hade zvaita zvebhizinesi yake anogumisira kuti a rega ndibuda haku ndinoita bhizinesi right now Strive Mashua is investing in other countries that money that he could have invested muno muzimbabwe